etika ndezvekuti nasi vanhu vabva kukoti vanhu vakauya kumba vanhu vasangosvika kumba kubva kukoti vanhu vasvika vakagaragara vachitopedza kudya zvavo sadza ndobva pasvika dzimwe mota 3 dzasvika maesusu mota idzi dzisina manumbe plates but dzoratidza kuti imota dzichi dzehurumende so padzasvika motikari idzi paburuka varume vanga varipo vari 4 then varume ava pavasvika vasvika vakakiya gedhi nemukati ndobva vapinda mumba manga makagara vanhu vechidzimai manga mune vanhukadzi vanga varimo imomo ndokutosvika imomo vakatanga kutotaura zvavataura vachiti hanzi kwai imimi mhuri vanhu vekukusii saka tokumbira kuti mumuvhe pano pamba isisi takuta take over tisi takutotora take over munhu ndewedu ibhodhi yedu so vatanga kudzingirira vanhu vanga vari mumba vanhu ndobva vatobudawo vakadi vakaenda pavapinda vakiya gedhi vachibuda vabva vavhurira vanhu gedhi kuti vanhu budai munhu wese abva atobuda kusanganisira neniwo wacho nehanzvadzi yambonini
ko imi mazingwa sei
because ndandakapfeka tisheti yeyelo asi yanga isiri yetripusi just yellow sheti yanga ndakapfeka ndikatonzi nemiwo budai saka muroora anga aripo mukadzi wehanzvadzi yangu hondi ndobva ti aiwa ndivateteredo havabuda apa zvanzi aiwa munhu wese ari panapa akapfeka zvinhu zveyelo mutripusi bva ngavabude saka ndatongoti aiwa regai ndibude ndikatobudawo ndikaenda kunze kwegedhi vabudisa munhu wese anga aripo dzese hama dzese kusara baba nanamukoma vadii ndovasara varipo bhozi vanga vakatovata kuseri kweimba so vabva vatokiya gedhi vakapinda mukati imomo kuna nababa tikatonzwa vachovalekta svika vatiti isisi tisi takutotora bhodhi tisi tokuenda kunoviga hanene vari kunovigepi uye bhodhi yacho vari kunoitorepi
munovaziva here vanhu ava
vanhu vacho hatitombovazi kuti ndivanani nekuti havana kana kutomboda kuzviintrodusa kuti ndivananingi hatitombozivi kuti zviri kufamba sei vedui hatisi kuziva kuti zviri kufamba sei asi bhodhi tatotorerwa nevanhu vatisingazivi vanhu vane mota maisusu ndo vanhu vauya vakatora bhodhi vari kutoti tafuta take over zvatova zvedu hazvisiri zvenyu kuti ndezvavo zvichiendepi kana kuti zviri kufamba sei hatisi kutoziva kuti chii chiri kuitika but munhu wese adzingwa chinzi kwai muri matripusi budai pano isu hatisi kuziva kuti zvii zviri kuitika ende zviri kutorwadza nezvekuti hanzvadzi yedu yakafira kumanyaya dzematongerwo enyika saka kuti tizive kuti oright zvaafira ikoko aurayiwa nani uye vari kumutora vacho ndivanani vari kuenda nebhodhi yacho kupi kunoiviga kupi kana isusu hama dzachona vachitidzinga